Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 28/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rati nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change uye vaive mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavanga vachipomerwa. ZANU-PF inoti ainei nenyaya yavaSkala ichiramba kuti ndiyo iri kuita kuti varambe vachishungurudzwa vari muusungwa. FuseNet inoti Zimbabwe nenyika dzemuSadak dzakatarisana nenzara inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rati nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change uye vaive mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavanga vachipomerwa yekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo. VaScala vanonzi vainge vataura pavhidhiyo kuti nhengo dzeZANU-PF ndidzo dzainge dzauraya muzvare Mo Blessing Ali avakapondwa kunyatsime. Dare Rameja Street rainge rabata vaSkala nemhosva asi vakakwira kudare repamusoro vachikwikwidza mutongo uyo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravaSkala vaHarrison Komo.
Tanga tiri mudare guru reHigh Court apo High Court yatora yapa mutongo kuti aiwa zvakaitwa namachisiti muzvare Marehwana Zvogofa zvokubata vaSkala nemhosva yeobjects such in a course of justice aiwa zvisizvo vabva vasendeka mutongo parutivi vakati aiwa vachiSkala havana mhosva.
Nyaya iyi vainzi vainge vaita sei chaizvo?
Vainzi ivo vainge vaadresa kana kutaura nevanhu vanga vari panhamo yamo Blessing ari pamusha pake kuna tine chitovhiza vachiti ivo vanhu vanga vaungana kuti vachene muwawaurawa neZANU-PF. Zvinova izvozvo zvimapurisa zvakavabvisa mugwara rokuronda uyo anonzi Pius Chambanga achinzi anga aronda Mo Blessing Ali inonzi pachirungu obstruction of the course of justice. Saka naizvozvo vakabva vainzi vamubatwa asi sezvandataura zviya Dare High Court raramba kuti aiya kwete kwete hamuna kunge mapurisa omboko nokuti vaSkala vakaita zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asi ivo vachuchisi vehurumende vazvitambira sei? Vari kukwikwidza nyaya here semanzwiro amuri kuita kana kuti hapana zvavataura kusvika pari zvino?
Hapana zvavati vataura asi zvinoshungurudza kuti nyaya yasvika payanga ichifanira kusvika payasvika apa haifanira kumbosvika ikoko nekuti chokutanga chakati kwakwaniswa kutoisa vaSkala mubatwa movanyima mari yechibatiso kuti vatongo vari panze kwenguva yakareba saizvo. Tarisa iko zvino vange kutova nemwedzi nemutanhatu gore nemwedzi mutanhatu vari mubatwa vobva vawanika vasina kana mhosva yavainazvo. Hazvisizvo zvinonyatsa kufadza chaizvo. Ivo vevachuchisi handinoona pari zvino chakanyarara asi paikakavarwa nyaya iyi vachinzi ivo vaise mafacts avo ichichisa yedu vakaonekwa vachisara kumashure pazvibozwa.
Kana pasvika nyaya iyi pekuti dare rachenura vaSkala vanokwanisawo here kuti vaende kumatare kuti varipwe nekutambisirwa nguva kwavakaitwa uye kurambisungwa kwenguva yakareba zvakadai?
Zvese izvo zviri mugwara tichagara pasi navaSkala vakasurekuka vabuda mutapwa votarisa matambirwo anenge aitwa nyaya dzavo dzose kusanganisa naiyo yanhasi vaivo vachatiudza gwara ravanoda kuti vatore. Asi pari zvino hapasati pava nechirongwa chakada kuita saichocho nokuti havasati vatiudza vaSkala zvokuti iwo ndiwo munangara mubatwa ende ndiye client vane kodzero zvokutudza kuti vanoda kuti zvinyaya yavo ifambiswe zvii.
Vamwe vateereri vedu vangada kuziya vangomo kuti zvinoreva here kuti vasikala vakuburitswa mujeri.
Vasikala havasi kunge vachiburitswa mujeri nekuti pane nyaya imwe chete yasara iyo inova yakarambirwa kuti vabhadhare mari yechibatsi vachitongwa vachibva vari kunze iri pana Mazviti Muzvare Miti. Nyaya iyi tiri kuenderera pamberi nayo tichipa mashoko edu okukwikwidza padare remagistrate court kubva musi wa 11, 12 na 13. Tinovimba musi uyu tikapedza ndo patichaona kuti tiri kuenda kupi. Kana tika Muzvare Miti magistrate vakatenderana nesu zvinoreva kuti vakurwa vasikala.
Rimwe gweta ravasikala vaHarrison Komo vanova nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tanonoka wande weStudio 7 abatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira.
SezANU-PF tinoti matare anozvimiririra. Matare ane mitemo nemagwaro emagadzira nemagwaro anotaura kuti matare anoshanda nenzira ipi. Kana matare achingapa mutongo zviratidza kuti mutongo uyu wakarema pamutemo, vane mvumo yekuti apiwo. Hapana pane dare panonyogwa zita rekuti ZANU-PF. ZANU-PF inototorwawo matare iwawo ichindotongwawo. Saka tizoti isusuwo tiri vatongi vekumatare ikoko tinogozogumata kumatonga sei. Vanhu ngavasade kuti vaise politics panhau dzemhosva. Nyaya iripo ndekuti vasikana vari kunzwa nemhosva dzavari kupomerwa nadzo. Ngatitarisei mutemo, ngatitarisei mhosva dzavo semhosva dzavo. Ngatitarisei kuti mhosva dzavo dzavari kupomegwa pamutemo, mitongo yavari kupiwa haienderani here? Ndo zvatinotarisa. Isu seZANU-PF hatinei nokusungwa kana kusunungurwa kwavasikana. Isu hatinongosungirwa nezvekuti ngatimuyekedzei matare edu. Matare edu abatise basa ravo vasina kutya kuti tikazopa mutongo wetishanzi chakati. Tidzidze kuremekedza mitongo inobva nematare edu. Tatenda.
Mukuru bazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vanga vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7.
The Voice of America.
Sarudzo dzevatungamiri vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe dzaitwa nhasi kunyange hazvo vamwe vadzidzi vanova nhengo dzerimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU dzarambidzwa kukubidza nevakuru vepachikoro apa dzichinzi dzainge dziine mhosva dzine chekuita nekuratidzira. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende nevakuru vepachikoro apa mhosva yekuda kumbunyikidza vadzidzi nevamwe vanopikisa. Asi hurumende inoti zvose izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZINASU vaLifeline Guta.
Chemutanga tinovaratidza kusafara nemaitiro azvakaita kuti application yedu yenge tangaisa chiitwa vadzidzi vedu vebato redu weZINASU vakwanisanga vachimirira pamaelections apo vazokwanisa kumirira vadzidzi yarambawa kudaro. Izvo zvose zvazokanganisa nhambo yedu yenge makandidetsi edu achikondesa muelection racho riripo iroro. So tazopedzisa tasvika pakuti tazosarwa ne3 makandidetsi but tiripo ipapo aiwa zviri kufamba zvakanaka. Hatisati tanyatsofaina result since maelections acho achiri kufambira mberi. Saka mazadzo anozovayawo munguva inoteera but so far aiwa zviri kufamba zvakanaka. Tiri vacho vari kukondesa aiwa vadzidzi vari kuwada ende vakanoita saizvozvo.
Saka sarudzo dzaatanga nhasi?
Maelections atotanga nhasi.
Ko varambidzwa kukwikwidza hanzi chikonzero chine dare?
Dare rekuti application yange takaisa haisi agent izvo zvinotaura semese yange takaisa. So musi wemuvhuro yakabviswa parole reayo mametres anokwanisa kunzwikwa sangari maagent meters dzayabvaiswa pamarols ari ordinary maordinary applications vachitiwo havasi kuona kunge iri agent meter dakunzwikwa. But isusu tinoratidza tinonetseka because tichitarisa kuti maelections ingachifanira kuitwa nhasi ende taitarisirawo kuti dare ringanzwe chichemo chedu kuti avo vadzidzi vedu vanomirira ZINASU vakwanise kunge vachikondesa. Saka mhinduro yatakapiwa ndeyekuti application yatange taisa hanzi haikwanisi kunge iri agent. Saka hongu yakatirwa seordinary application
Ko mumwe mudzidzi ambenge asungwa angaitarisirwa kuenda kudare zvamira sei?
Mudzidzi anga asungwa nyaya yake yanzwiwa nhasi akabva apiwa bill necondition ye$50 pamwe nekuti azoenda achinoripota kupolice station yeAvondale musi wechishanu wega wega achimirira iro zuva raichazotonga nyaya yacho kuyonoa musi wa17 ndira mugore wa2024.
Mutauriri werimwe sangano revadzidzi rezinasu vaLifeline Guta vachitaura vari parunare muHarare. Nengo dzerimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA nhasi dzamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu yeParliamentary Portfolio Committee on Local Government dzichipa humbowo pamusoro pematambudziko akatarisana nevagari vemuHarare anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara, kusagadzirwa kwepombi dzetsvina dziri kuputika, pamwe nenyaya yekupararira kwechirwere chekolera muguta nezvimwe zvichemo zvavasvitsa kukomiti iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamwe vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCRA vaRuben Akili.
Tande tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengeja parliamendi pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyunyuto yatakaendesa yakaimiswa nevagari vekublenjio musi wa18 October 2023 uyezve neinotsuki tsamba yenyunyuto yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemaproportional representation chancellors. Tingati ndichitanga ne tsamba yenyunyuto yekutanga kana kuti petition yekutanga ndingati yaedza kunyandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGenview ndivo vakanyora tsamba yenyunyuto iyi vari komiti yeCRA vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati utano mudzimba uyezve nyaya yekudhuka kwepombi dzetsuwiji dzemudzimba dzisingagadzirwe tingati ndodzimwe nyaya dzange dziri mhuruko dzakange dzichive tinoita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuru yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare here kukanzuru kana kuti matobva kukanzuru kare musati maenda kuparamende?
Ndikatobva ndichitoti tine tsamba dzenyunyuto zvakare kuna meya tinozikaenda kuna town clerk tichio tinokurukura nyaya dzidzo dzinogadziriswa. Tingati patakaparticipata pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tiringe tiriku resva panyaya yekupa mabasa makuwanisa kwekufezidzivhari. Naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikatabatisa pamwe navo zvinogona kutiita kuti itenderere mberi. Uyezve ndospiriti imwe cheteyo tange ichibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatsira pamwe kuvagari nematire of government kana kuti mabando ehurumende ingava provincial central uyezve nemalocal tires of government. Saka isusu itarisiro yedu yekuti nyaya yemvura inii ndochinhu chatibatanidza.
Mune nguva here yamapiwa neparamende kuti zvinhu zvinogona kunge zvagadziriswa?
Tingati vagari veparamende vataura ivo kuti nguva nenguva vachave vanokurukura nechimwe chikonzero chekuti vataura ivo kuti vachadana mamwe matingati pachinhu kutoti madepartments kana kuti even kanzuro yacho kuti iye zvepatsanangudzo dzakakwana uyezve ndechipizvava zvinoitwa. Saka vataura ivo vakati nguva nenguva tingati vachange vanoti engeja kutiona kuti idambudziko iri rava rinogadziriswa.
Avo vangu vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvemamiriro ekunze nechikafu RefuseNet rinokurudzira masangano akazvimirira oga pasi rose kuti asimbaradze urongwa hwekuti vanhu mudunhu renyika dzemusadak vakwanise kuwana chikafu sezvo gore rinouya kuri kutarisirwa kuti kuchaita nzara iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. RefuseNet inoti nyaya yekusanaya kwemvura ndiyo iri kupa kuti kutarisirwe kuita nzara yakadai. Mvura haisi kunayawo zvakanaka munyika dzakawanda. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachimboshandawo neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Mashoko echokwadi nekuti kana ivini kuno kusadak, nyika dzemusadak dzakatoitawo muno musangano vakaonesana ava vanoita zvemamiriro ekunze. Nyaya yedraut haisiri yekufungidzira, ndo zvitoripo. Kana tichiona mamaira ari kuita mvura ipapapa zvinongoreva kuti draut ndo ratinaro. Manji dambudziko ratinaro seZimbabwe nderekuti hatina mareserves echikafu echibage. Mareporta atinoona anobuda kuhurumende anoratidza kuti muna September taka tine chibage chachiri kuma 194,000 tons, anonzi strategic grain reserve acho. Isu tifunanga tine half a million tons, inova 500,000 tons.
Izvi zvinorevei?
Sakureva kuti tiri pachena pano kutopera gore tomatara muzita pa 00. Saka zvazvinoreva ndezvekuti tomatara kumanikidzwa kutenga chibage kunze kwenyika. Apa mese munoziva kuti kune hondo yeRussia Ukraine war yakaita kuti mitengo yechikafu ikwire ne 50% pasi rese. Saka kana chikafu chakwira ne 50% zvinoreva kuti Zimbabwe ichaomerwa nekuti ichatenga chikafu chakudhura kuti kwanise kuraramisa vanhu kunoko. Ongororo ndakaita ndeyekuti gore roga roga ratinoita drought for the last 10 years ndichiongorora tinobudisa mari inosvika kuma $500 million kutenga chibage nemamwe maserials. Saka kana tichitarisanawo nekuti mitengo yakakwira ne50% tinoreva kuti 2024 tichabudisa mari inosvika kuma $750 million nekuti watapamhidza 50% increase pamusoro paizvozvo.
Asi katiri kunzwa hurumende yanga iri kutiyo yakagadzirira tichitarisa nyaya yenzara iyi ichitiwo ine chivimbo chekuti upfumi huchati kwirei kunyange nechikamu chisina kunyanyoti kwirei pamusoro.
Pana chavakagadzirira, vanogadzirira seiko nhai? Vane sekutemba vanga vane 194,000 metric tons chibage chachiri kujembiwa. Kutaura pari zvino hatichatozivi chapapi, havachachibudisi. Munoziva dai makaungitanisa nemagwaro ehurumende iro gore rino muna February Grain Millers Association of Zimbabwe vakapewa mapermits ekuimporta chibage chachiri worth $450 million. Ivo vaiti gore rapera vakaita bumper harvest 2022 bumper harvest, asi February 2023 taakutenga chibage kumalawi $450 million. Hapasati pane drought apa. Saka zviri kukupai evidence yekuti zvinotaura hurumende kazhinji pamwe pacho vanowanza kuisa shuga kuti zvitapire, nekuti vanongada kuti vanhu vafunge kuti pane zvavari kuita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Israel iri kupomera Hamas mhosva yekusaremekedza chibvumirano cherunyararo chemazuva mashanu. Israel inoti Hamas yanga iri kukanda zvombo kune mamwe mauto ayo. Hurumende yeAmerica inotora Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Kumbomiswa kwehondo uku kuri kuitawo kuti pawanikwe mukana wekuti vanhu vakatapwa neIsrael pamwe neHamas vakwanise kunge vachichinjanwa vachidzokera kunyika dzavo. Mukuziya nezvenyaya yehondo iyi nemamiriro akaita zvinhu kuMiddle East, Mavelas Nhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinoshanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiem.
Izvinhu zvino yatingati pachirungu zviri welcome because kumisa kwakaita hondo uku at least kuri kupawo maopportunities between idzo Hamas neIsrael kuti vaone kuti paitawo vanhu vanenge vakatapwa kuhamasi kokoko vacrosse into Israel. And zvinhu zvakatara takagara chikotaura chingoti dai hondo iyi yambomira yambopawo yatikati breathing space kune zvimwe zvinhu zvachiitika zvatachiona kuti mahospital anga achibhombwa vamwe vanhu vangari vatingati innocent vanga vachingofa nekurovana kwakachingoita Hamas nemasoja eIsrael. Saka zvinhu zvakadai so zviri very very welcomed and dai zvaramba zvakadaro kwenguva yakareba.
Munoona vachizotora chikumbiro here chekuti vawedzere mazuva ekumisa hondo iyi tichitarisa kuti pane dzimwe nyika dziri kuda kutaura neIsrael kuti imbowedzera mazuva ekuti varambe vakamisa hondo iyi?
Yeah, chivimbo chiripo because kumisa uku I think kwanga kuri kwenguva pfupi. I think yakambotanga ichinzi vaingoda kungomisa kwe 2 days chete but kuona kuti pane kurilasa kuripo pakati pavo ivo vari kuvisa nawo. Zvirikuisa kuti vaite vachiwedzerawo mazuva. Saka panguva yakadai so panenge pakamuisa hondo ipa ndo panokwanisa kuitika opportunity zvekare yekuti vanhu vachitanga kukurukarana panyaya yekumisa hondo yacho zvamuchose.
Zvakakosha sei kuti mapato maviri aya awanikwe achimisa hondo iyi?
Ya, hondo iyi yakakosha kuti imiswe nekuti panguva yataona pfupi-pfupi iyo yaitika hondo iyi pafa vanhu akawanda and pakufa kwakadaro chinangwa chekuti hondo iyi ichiramba ichienda mberi ivo vanhu vambomisawo kwenguva yakadai so pasina zviri kuitika ndoona senge izvi zvinge zvive zvakakosha kuti pasarambe pachiitika kufa kwevanhu. And iko zvino tikuona kuti iko kuIsrael tikuonawo kuti nangwa hazvo vamwe vanhu vachibuditswa musungwa vekupalestine pane vamwewo zvekare vakuita vachisungwa panonzi paWest Bank. Saka zvinhu zvakadai so zvakasangana zvekare nokurwisana kunochiita vanhu hondo iyi inobva yashaya chinangwa. Saka pamira hondo iyi panenge vachipananawo vasungwa I think ipangwa kuita opportunity yekuti vataurirane zvekare kuti hondo iyi imire and paitawo matanho zvekare ekuti isarambe ichiitika nokuti inozokonzeresa zvekare yatingati madivision kana kuti aggravation between nyikawo dzakare dzakasaraundawo Palestine neIsrael.
Avo vanga vari Gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Amai Rosalind Carter, mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, vari kutarisirwa kupiwa remekedzo nhasi pamunamato wekuvarangarira uchaitwa muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Murume wavo vaJimmy Carter, avo vane makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe uye vakapinda muchipatara muna kukadzi, vane urongwa hwekuvapowo pamunamato parufu urwu. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi vashandi pamwe nevanhuwo zvavo vanoti vari kutarisira budget ra2024 iro richaturwa muparamende negurukota rezvemari muzvinafundo mutulinguve nemusi wechina svondo rino kuti richange rakanangana nekusimudza varombo. Ngatinzwei hurukuro inajonga kandemiri.
munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanotarisira kuti budget iri richange richisimudzira varombo nevasina mabasa.
Ndipo patiri kufunga kuti mari dzehurumende zakadaro ngazi fokase panyaya dzekucreata mabasa, zifokase nyaya zveutano, zifokase panyaya zveeducation. Zvekare tiri kuona kuti vanhu vakawanda vanobatsirikana panyaya dzekurima. Kana agriculture ingasimudzirwa, tiri kuona kuti agriculture inogona kutobatsira kusimudza hufumi hwenyika. Mabasa anotowanika pane masectors yese aya panenge tataura.
Izvi zvinotsigirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira.
Isusu budget iri tinotarisira zvikuru kuti ngaringe riri USD denominated budget. Izvozvo ndozvinoita kuti mari yemushandi irambe iine simba, iine hudzamu. Nekuti zvose zvekuda kuramba tichinyeperana kuti tine ma3 tire system kumasarari kumitengo hazvinyatso batika. Zvinhu zvedu zviri kuramba zvichingoita muramba mumhuru maringe nemitengo yazvo. Tikange tichitarisa zvinhu zvinofanira kunge zvichivandudzwa maringe neNDS1, NDS2, munyaya dzehealth, masector eeducation, masector einfrastructure development. Anoda mari. Saka budget rakadai rinoda kuti ringe dai ranga rakatarisa zvose izvozvo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vane tarisiro yekuti pane matanho achatorwa nehurumende panhau yemitero.
Minister of course wakamboimbisa wakati after my elections vachaongorora nyaya iyo yemataxes, nekuti chimwe chiri kuita kuti mabhizimusi vange vasingawandudzi emabhizimusi avo, uye senyika tinge tichirasikirwa necompetitiveness inyaya yemataxes akawanda anokanganisa mabhizimusi, anokanganisa even mamwe maeconomic agents anosanganisira mahouseholds. Saka tiri kutarisira matax reforms anorerutsa nekuderedza high cost of doing business. Nekuti kana izvo zvaitika zvinoita kuti vemabhizimusi vakakwanisa kuwandudza mabhizinesi avo through a reduction in tax burden. Zvinoita kuti even mari ichauya kuhurumende through ma corporate tax inge ichiwandidzikawo zvakare. Value added tax inowe ndo tax inonyanya kunza mari yakawanda kuhurumende, mari iyoyo inowedzerawo.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development asi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera, vanotiwo vanotarisira kuti mutero wezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% imwe yenyaya dzichagadziriswa nebudget iri.
Tikangoti vanhu vachinji uye chero hurumende iri kubvuma kuti kunyange haya iri nzira yekutora mari iri kuteresa vanhu kaviri kaviri, saka tinotarisira kuti dai budget ra tarisa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti tinotarisirawo kuti vanhu vakaremara vange vachiwanawo percentage yakati o yepabudget, kubatsiridzawo kuti vange vachikwanisa kuwana kurapwa nekutengawo zvimwe zvinhu zvavanoshandisa. Chechitatu chatinotarisira ndechekuti vakwidze mari idzo dzisingatorerwi mutero, kuri sei kuitirawo avo vachiwana mabonasi. Sezvamurikungoona kuti mari yedu inenge ine kakutsikira kairi kuita maringe neUS dollar.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata muzvinafundo Mutuli Ncube, uyewo hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvashandirwi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo.
Muchirongwa chedu chelive talk the connection na 8 PM nasi tichange tichitarisa nyaya yekuchenurwa nedare kwaitwa vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCitizen Coalition for Change vaJob Scala. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. dare repamsoro re High Court na sirati nengo yebato rinopikisa Resident Coalition for Change uye vaive miriri wezengeza West mudare paramende va Job Scala havana mhosva pane imwe nyaya yavange vachipomerwa. ZANU PF inoti haine nenyaya yavaSkala ichiramba kuti ndiyo iri kuita kuti vashungurudzwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VO